Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zvita 28, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
In short, vari kuti they need my junior daughters kuti vadzokere kubasa, and they are urging the employer kudzosa tsvimbo kana pachishona, kuti kana mwana atadza, mwana anotadza, asi baba vanokwanisa kudzora chi tsvimbo. Saka patruku yasezima tichiti SHB ngaidzore chi tsvimbo, mwana adzoke kubasa.
Vanachiremba vakuru vokurudzira hurumende kuti igadzirise zvichemo zvavanachiremba vari kurangwa mabasa. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti richapinda mukuratidzira zvine mutsindo kana hurumende ikasagadzirisa zviri kunetsa veruzhinji mukurarama kwavo. Vabereki vakawanda vochema-chema nemari dzekunze dzavari kunzi vabvise panovhurwa zvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanachiremba vakuru kana kuti maconsultant doctors nhasi vapa hurumende mazuva maviri ekuti igadzirise gakava rainaro navanachiremba vadiki, vachiti vacharamwawo mabasa sezvo vachiti basa rave kuvakurira. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau muHarare, munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association vaSacrifice Chirisa vati vatambira tsamba kubva kuna vanachiremba vakuru kana kuti maconsultant doctors yekuti vave kuzokandawo mapadza pasi kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavanachiremba vadiki avo vari kurangwa mabasa. VaChirisa, avo vanove zvakare chiremba mukuru, vati basa rawandira vanachiremba vakuru sezvo vanachiremba vadiki vave nemwedzi vachirangwa mabasa. VaChirisa vati kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo, vanenge vachitoda vanachiremba vadiki vachishanda vari parutivi pavo.
Maconsultants vatumira gwaro ravo rekuti mamiriro ezvinhu kuma government hospitals, especially ma central government hospitals, haana kumira mushe. And vari kuti havakwanisi kunyatsosenza kudischarge their duties sezvavanofanira kuita kana majunior doctors asiko. So in short, vari kuti they need my junior daughters kuti vadzokere kubasa, and they are urging the employer kudzosa tsvimbo kana pachishona, kuti kana mwana atadza, mwana anotadza, asi baba vanokwanisa kudzora chi tsvimbo. Saka patruku yasezima tichiti SHB ngaidzore chi tsvimbo, mwana adzoke kubasa. Mwana aripo, like these are junior doctors, they are young guys, but vari kuda basa, and we are here to ensure kuti vanodzokera kubasa zvakanaka without any fear of victimization.
VaChirisa vati chiri kunyanyorwadza kutambudzika kuri kuita varwere muzvipatara zvehurumende sezvo vanachiremba vadiki vasiri kuenda kumabasa, uye vanachiremba mazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu vakambomiswawo basa zvitevera danho rekuendesa vanachiremba ava kumatare rakatorwa nebhodhi rezveutano reHealth Services Board.
Vanachiremba vari kuti masenzero ekubasa acho hakusi kusenzeka. Ndakaona munhu adatwa operation, ndotadza kumuita operation, ndasenzei. Ndakaona munhu ari kuda mapiritsi, ndorega kumupa mapiritsi, ndasenzei. So not only are we fighting for kusenzera madokta chete, but totosenzera mapatient, because zvatiri kuda kuti zviitike zvinobatsira. And what we are saying is kuti tiri kuti tigadzirise zvinhu so that hatirambe tichingoita mastrike nemastrike. And as Zima, we are committed kuti paite dialogue between the primary employer ne ma junior doctors kuti vanhu vadzokere kubasa. Like mazvamanzwa achitaura, they are prepared kudzokera kubasa, vatoripo Zimbabwe ndonyika yavo and vatori ready nyaya yakangonzi yasovwa mangwana vanenge vatokubasa and chedi isusu sezima is to initiate and to make sure that dialogue yaitika and kuti vanhu vakunzodzokora basa as soon as possible.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vamutavisi Anele Bebe vati havasi kufara nemashoko akataurwa nezuro nevakafano bata chigaro chemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti vana chiremba vadiki vachiri vana vechikoro.
Mashoko etu anongodzokera panzombo 1 yokutanga inyaya yekuti vanhu vakapinda pa strike industrial action as ma students ndana chiremba vakatopedza kutodzidza chaiko kuuniversity vakapiwa madegrees avo and ndivo vana chiremba vari kutarisa zviro varwere vese kuzvipatara. That's why muchiona kuti kubva kwavo kusiya kwavo kwemabasa kwaiita maeffects asina kunaka zvakanaka muhealthcare system and zvimwe zvinhu havazi majunior doctors havazi vanhu voga vaenda kuindustrial action hazi majunior doctors chete kune anonzi mamid level doctors mahmo nemajmo pakuindustrial action kune maregistrars vakapinda muindustrial action.
Vachiwenga avo vakadomwa nedare remakurukota ehurumende kuti vatungamire nhaurirano pakati pehurumende navana chiremba vari kuramwa mabasa ava vakambodzinga vana mukoti mabasa mushure mekuramwa mabasa. Zvavakaita izvi zvakashorwa nevakawanda avo vaiti vachiwenga vaishandisa chisoja pazvinhu zvinoda nhaurirano. Vana chiremba vadiki vanoti vari kuda kuti hurumende ivape michina yekushandisa muzvipatara, mishonga pamwe nembatya dzekuzvidzivirira kana vari pabasa, pamwe nekuwedzerwa mari dzemihoro idzo dzavanoti dzakafanana nemutero wembwa. Asi hurumende inotiwo homwe yayo yakaboka zvokuti haikwanise kuvawedzera mari. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezveutano vaobadhaya moyo sezvo vabva vapinda mumusangano navana chiremba panguva yatanga toenda pamhepo. Zvichakadai sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition pamwe neMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vashora hurumende nekutora nguva yakareba isingagadzirise nyaya yekuramwa mabasa kwana chiremba. Crisis in Zimbabwe Coalition yaburitsa gwaro ichiti iri kushushikana zvikuru nezviri kuitwa nehurumende zvokumhanyira kuda kudzinga vashandi vanenge vachiramwa mabasa nepamusana pekutadza kwayo kubhadhara vashandi ichiti izvi zvave kupinza upenyu hweveruzhinji patambo. Nekune rumwe rutivi MDCT yakurudzirawo hurumende kuti iwedzere vana chiremba nevashandi vose vehurumende mari dzemihoro. Bato iri rakurudzirawo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vapindire munyaya yavana chiremba iyi uye kuti hurumende ikoshese kodzero dzevashandi sezviri mubumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU riri kuyambira kuti vashandi nyika yose vachakanda mapadza pasi mugore dzvara 2019 kana hurumende yava Emerson Mnangagwa ikakundikana kugadzirisa matambudziko mune zveupfumi ayo anonzi asunga nyika mbira dzakondo. Mutungamiri wesangano iri vaPeter Mutasa vanoti vachatora matano aya mushure mekurovana masoro kwakaita masangano ose anomirira vashandi ari pasi peZCTU vachiti kuomerwa kwavaitwa neupenyu ndiko kuri kuvatuma. VaMutasa vanoti vashandi vakawanda vakatarisana nekurasikirwa nemabasa nekuda kwekuvharwa kwemakambani kuri kutarisirwa muna 2019 uye mihoro yavo yaderedzwa zvakanyanya nekukwira kwemitengo yezvinhu. Vanoti mamiriro akaita zvinhu anoratidza kuti zvinhu zvadzokera kuna 2008 apo nyika yakanga yamira nemuswe. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMutasa pamusoro penyaya iyi.
Takaungana yatinoti annual retreat yemaunion ese ari mumusangano weZCTU maMutare. Vashandi vakanyunyuta zvakanyanyisa vakati zvinhu hazvisina kumira zvakanaka munyika tatarisana na 2008 scenario. Saka vashandi vakati musangano wavo wevashandi ngautungamirire kuti vashandi vambomire kushanda vachiratidzira, tichiona zvekuti mari inotambirwa nevashandi yapera simba zvakanyanyisa. Vashandi vazhinji vari kushandira bedzi mari yemabhazi yetransport. Saka zvinhu zvese izvozvo zvakapa vashandi kunyunyuta vakati musangano wavo weZCTU ngauchitungamirire kubatanidza vashandi vese vari kuZCTU nevasiri kuZCTU maunion ese anofanira kubatana. Saka vese vatoda kuvakokorodza tibatane kamwe chete kuti hurumende igadzirise zvinokuchimbidza, asi yega ichagona kugadzirisa. Tinoda kuti vauye padare risinei zvakanyanya-nyanya nezvematongerwo enyika, asi rekugadzirisa upfumi. Asi mukugadzirisa upfumimo muchazototaurwa zvezvematongerwo enyika nekuti ndokune dambudziko huru.
Saka munotarisira kuti munge muchisangana riini?
Iko zvino kusangana kwakanyanyisa kune isusu hakusina zvakanyanyisa. Taakutokurudzira vashandi kuti vagadzirire, nekuti vashandi vakati isu tironge kuti vanhu vaungane. Asi hurumende kana ichida nokukurumidza inofanira kuti idaidzere dare reTNF Tripartite Negotiating Forum nokuchimbidza.
Saka kuramwa mabasa oku kunotarisirwa kutanga riini tichiona kuti 2018 atopera uyu vamutasa?
Isu zvino tatotanga yatinoti mobilization nekukonsulta mamwe maorganization asiri muZCTU, nokuti zvatinoita isu maunion nyaya haitangiri kumusoro. Sezvendataura zviya zviya, takatenderana nenyika yese tichitaura nemastructures edu ese, mastructures emadzimai emayouth nemamain structures ese, tikawirirana kuti panoda kuti paitwe action. Tikazounganidza zvemapresident nemagenera secretary emaunion ese ari muZCTU tikawirirana. Saka taakuenda panext stage yekuti kubva izvozvi maorganization mazhinji achivhura, tiri kutanga kuunganidza mamwe maunion asiri muZCTU tichiunganidza maprogressive movements ese anomirira kodzero dzemunhu wese ari munyika ino. Tobva tatanga kuwirirana kuti tiri kuenda negwara ripi uye tichikonsulta kuti tinotora musupi, tinotanga papi. Asi ndinotenda kuti mushandi wese weZimbabwe kana mugariwo zvake weZimbabwe ari kuwirirana kuti zvinhu zvaakuda kutwa nokukomita.
Vanga vari mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vachitaura vari parunhare neStudio 7. Ongororo ichangobva mukuitwa nesangano reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI inoratidza kuti veruzhinji munyika vanoona masoja nevashandi vemubazi rezvedzidzo sevasina uori hwakanyanya kana zvichienzaniswa nevashandi vemamwe mapazi ehurumende. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Zvakabuda muongororo iyi yakaitwa muna Mbudzi zvinoratidza kuti zvikamu zvinodarika makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvinoti huori hushoma muchiuto nemubazi rezvedzidzo. Mukuru weZDI Dr. Pesai Rwanya vanoti zvikamu makumi matanhatu nezviviri zvivakabvunzurudzwa zvinoti mapazi ese ehurumende ane huori, asi huori uhu huri nani mumapazi maviri aya.
Zvisinei nokuti kunombotaurwa nyaya dzokunana dzinse, but education sector yese tichitarira tichibva kuna Namurambinda kuna Nacholocho kumaruzevha muno mutaun, vanhu vari kuti they are satisfied neservisi yavanopiwa nevadzidzisi neservisi inopiwa vana vavo muzvikoro nekuitwa basa kunoitwa nevadzidzisi. Even zvinhu zvakaoma, but vanhu vari kuti sevisi yemueducation sector iri pamberi. Then kumilitary, vanhu vari kuti masoja varank and file usingatariri the military elite kati vakuru vakuru. Masoja haiti zvecorruption, vari satisfied kuti ine actually army ine 57%.
Varuhanya vanoti vanhu havana ruzivo rwezvinoityika muchiuto uye vanotya kuongorora mashandiro emasoja. Vanotiwo tsvakurudzo yavo yakaburisa pachena kuti mapazi ese ehurumende kusanganisira mapurisa ave kutya mauto zvekuti mapurisa akawanda ave kutya kuita uori. Zvichitevera Operation Restore Legacy iyo yakabvisa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro gore rapfuura, asi vanoti tsvakirudzo yavo yakaburisa kuti mahofisi anopa zvitamba zvekuchaira dzimotokari nemapasipoti havana matyira uye vari kuenderera mberi neuori. Pavanhu vese mazana mashanu nevanomwe vakabvunzurudzwa mutsvakiridzo iyi, makumi mapfumbamwe nevatatu vakati hapana chashanduka muVID. Kumahofisi anopa mapasipoti nebazi rezveutano ndimo munonziwo mune uori uye hamuitwe basa nemazvo.
Asi judiciary iri pamusoro iri kunzi kunana magistrates courts ko kunana high court kune corruption yakaoma, ndo number 3 tatizvo VID registrars office kouya iyo judiciary kouya health kuri kunzwa abantu ari kuti service iriko iripuwa unomira mawasa akawanda ende zvinobudamo ponungo chiseviswa hazvina kubuda zvakanaka.
Mutauro weChrist Coalition Zimbabwe vatavani moyo vati vanobvumirana nezvakabuda mutsvakiridzo yeZDI vachiti ichokwadi kuti hautori chitamba chekuchaira motokari kana usina kubvisa chioko muhomwe.
Nekuti ukaenda kumapazi maviri aya zvokwadi unobva ipapo waamurombo, nekuti vanenge vakuisvina kunge tauro vachedza kubuditsa makobiro ose ari mupoketi mako kuitira kuti mari iyi iende kwete muhurumende asi mumbudu dzevashandi vehurumende.
Varuhanya vanoti vakawanda vavakabvunzurudza vakabudawo pachena kuti vanoona sekuti hurumende yavamunangagwa haina zvairi kuita mukurwisa uori. Varuhanya vanoti zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana zvakati vazhinji vese vari muhurumende iripo vakabatsirika zvikuru muuori hwaiitika panguva yava Mugabe uye havakwanisi kupedza uori. Ongororo iyi yakaitwa munzvimbo dzinoti Lupane, Gwanda, Cholocho, Vulawayo, Umguza, Masvingo, Harare, Kwekwe, Kadoma, Chitungwiza nedzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza iye zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kilohertz pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Zvimwe zvikoro zvakazvimirira zvinonzi zvatanga kunyorera matsamba kuvabereki zvichiti zvove kuda kuti vabhadhare mari dzechikoro nemari yekuAmerica chete, kwete kushandisa mabond note kana maRTGS, izvo zvopa kuti vabereki vakawanda vaomerwe neupenyu. Zvikoro zvinovhurwa zviri pamutemo musi wa8 Ndira 2019. Mari iri kudiwa nezvikoro kune vana vari kumabhoarding inonzi inosvika zviuru zvitatu nemazana mashanu yemadhora, uye zvikoro izvi zvinoti zvinoda imwe mari yekutenga zvikwanisiro inosvika zana nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica. Masaisai Primary School iri kuWestgate muHarare inonzi iri kuda mari inosvika mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kubva pamadhora ekuAmerica mazana masere. Zvimwe zvikoro zvakaita seBryston Primary zviri kunze zviri kuti munhu anobhadhara zvakapetwa katatu kana achida kubhadhara neRTGS. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo, asi vakambozivisa Studio 7 kuti hazvisi pamutemo kumanikidza vabereki kubhadhara madhora ekuAmerica chete. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano avanodzidzisa paMetropolitan University kuJohannesburg muSouth Africa vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti zvave kuitika zvekuti zvikoro nevemabhizimusi uye mamwe makanzuru vave kuda dhora rekuAmerica kuratidza kuti nyika yave kudzokera zvishoma nezvishoma mukushandisa dhora rekuAmerica chete.
Kuti tingati nyika yava kuita re-dollarization here, yava kudzoka here back kunoshandisa US dollar kana RTGS ichikushanda here. Mubvunze ndekuti nyika iri pa yakagara pawo tingati sitting on the fence pachirongo haina nzira yakajeka yekuti vari kushandisa US dollar here or RTGS oro haikwanisi kubva kuti nhase company or se organization isusu tava kushandisa US dollar saka zvikuitikana zvekuti company yoga yoga kana kuti organization yoga yoga vari kusanganisa kuti US dollar kana kuti RTGS achidokwa dokwa chine maorganization ese ndechekuti vanondoshandisa US dollar havasi kuda kuripwa nematransfers kana angava mamobile transfers kana kuti angava maRTGS
ko sei vari kudaro
nekudambudziko riripo ndiri kuti vakarepwa nemari matransfers havazokwanisi kuzowana US chairo chairo rakakosha rinovabatsira kuti vatenge zvinodikanwa pakuranwa kwemaorganizations avo mukaenda kumaschools vanotenga stationery vane zvavanoshandisawo chino nechino chinodawo foreign currency kusevisa mota dzekumaschools kuda foreign currency kumauniversity kuda foreign currency makampaniwo anoda foreign currency vesiti tanzo vanoda machemicals anoda foreign currency
kose vasiri kuti tipei dhora rekuamerica kana zvirizvo zvapo
dambudziko riri kunesa vesaivo kuti vanyatso kuti dyo kuti vashandise chi maus chete mutemo uripo unonzi bank use promotion act mutemo iwoyo unoimhosva kuti kampani irambe payment inouya netransfer tingati pachirungu three tier pricing system unorwisa three tier pricing system kuti mutengo weRTGS imari yakati mutengo weEcocash imari yakati mutengo weUS imari ndo chinorwiswa nemutemo iwoyo weBank Use Promotion Act saka hakuna kampani yakasununguka kuti ingotoda maUS chete pamusoro pezvo kunze kwemutemo dambudziko riri kuitika munyika ndere kuti vashandi vazhinji kusiya kwevashoma ari kumaNGO nekumadevelopmental partners ana UN vari kutambira mari maRTGS saka dambudziko rinofanira kuti makambani vakada kuti 100% US hazvizogoneki kuti zvikwase kubudirira nekuti mateachers macivil servants semuenzaniso vanoenda kupi mari iyoyo
muzvinafunda Gift Mugano vanodzidzisa paMetropolitan University kuJohannesburg muSouth Africa vachitaura parunhare naBlessing Zulu Studio 7 vari muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West nemunyika yose vanoti gore rino zvinhu zvakaoma munyaya dzezvekurima. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi vakawanda ava vanoti zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti kurima kuvaomere inyaya yekuchinja kwemwaka wekurima, kushaya mari yekutenga mbeu nefotereza, kumanikidzwa kutengesa zvirimwa nemari iri pasi, pamwe nekurima nemombe, izvo zviri kuita kuti goro ravo rirambe riri pasi. Mumwe murimi wekuchegutu vatekshiwa maririmba vanoti kushanduka kwemwaka kuri kuita kuti vasakohwe pakuru nekuda kwekushaya mvura inovakwanira.
Tine dambudziko remvura, mvura hatina. Saka tichinge tisina mvura manje zvinhu zvedu zvinosimuka zvakanaka, zvakuda kuti zvichinobereka livhe kuti zvichibereka paya paya mvura inomva yaita shoma yombaya, zvinomva zvatadza kusimuka nekubereka zvakanaka, totova nelosi.
Vamaririmba vanoti rimwe dambudziko ravari kusangana naro gore negore kudhura kwembeu nefotereza.
Kukwira kwakaita mafertilizers kwakati affecta bosi. Fertilizer taiwana nema-$15, $20. But now uri kutora big fertilizer ne-$50. Saka $50 iyaya inifanira kunge ichibva pambeu yaunenge waisa mumunda. Iyo mbiru mumunde yatodhakwa, haina chaichakwanisa kuti ikudzorere peke. Saka wakupinza roko muhomwe, muhomwe yagara yakaboka isina chainani, isina chainacho.
Mumwe murimi varimi jopiri vanoti varimi vari kushaya mari yekutenga mbeu nefotereza zvekuti vave kutotengesa midziyo yavo kuti varime, sezvo mabhanga asingape varimi mari yekurima nekuti vanenge vasina matitle deeds. Vapiri vanoti hurumende inofanirwa kuita bhangi revarimi rinopa varimi mari vachizodzosera nemutengo kana kuti interest yakaderera.
Kuti tiite chinhu hatisi kusenzaka muri zuda kurarama, unototengesa chimwe chinhu chongogara winacho kana propati yako wavangaima cheya wotengesa kuti tiwane kustata. kututi hama yangu hama yao miruwa isina mali mabengi manye ya collateral, that's the problem. Saka government ipachayo inofana kuita ma financial institutions pay ma banks akamirira asinga kwaniso kuataja zvinhu zvakanyanya zvinomira uchimbarime varikutanga.
Vapiri vanoti kurima nemombe kunoita kuti vasarime nzvimbo yakakura uye ivhu rinenge risina kunyatsorimwa sezvinoita tirakita. Vapiri vanoti pane kuti hurumende ipe munhu tractor yake inofanirwa kupa vagari vedunhu rimwe chete tirakita kuitira kuti ishandiswe nevarime vakawanda mombe dzoita dzemukaka.
Tractor yakanaka haina mbuyibani kuti panapa ivhu rinera ridi mombe kudzisunga dziri mbiri dzinoguma dzakakutarisa nokuti rinorema mushini ndo unodiwa papi unodiwa ipapapa.
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanowirirana nevarimi vakawanda kuti kurima netractor kunoita kuti vakohwe pakuru kudarika kurima nemombe. Vachitaura pamusangano wenhengo dzavo kukariba apo vaitsvaka rutsigiro musarudzo, vachamisa vakati vanhu vanofanirwa kupiwa matractor ekurimisa nehurumende kuti vakohwe pakuru.
Kumaruzevha uko vanhu chiregai kurima nemombe, chiregai kutora mombe muchitora mukaka, indai kunorima nematractor. Tractor pe village handiti vakashita majute roaster. Kwete zokucharama mchidonza nemagejo is antiquated, is arcade. Izvinoratidza kuti hurumende yenyu yakadhakanyika musoro. Takufanira kumuva from subsistence agriculture to commercial agriculture. Toingiriza yield per hectare, handizve.
Nhengo yeparamende yakamirira Norton uye vachirima kuhurungwe vatemba muliswa vanoti hurumende inofanirwa kupa varimi mbeu nefotereza nguva iripo uye kuti vanhu vasapinde muminda mevamwe vachikanganisa kurima nekuda kwezvematongerwo enyika. Vamuliswa vanoti kupindira muminda ndizvo zvezvimwe zvinopa kuti mabhanga asape varimi mari.
Hurumende ipi vanhu fertilizer nenguva. Chero Command Agriculture hii program yakanaka inonanga iwo vacho vakapiwa minda. Chero mabanki emuno mumunyika tisingatare kunze haakupe mari kana vachiona hondo dzichitika pamunda nekuti vanozoruza mari dzavo. Saka tofanga tine confidence yemabanks kuti tiwane mari.
Apo gore ra 2018 rava kupera, varimi vakawanda vanoti hurumende inofanirwa kuchinja maitiro ayo mugore idzva kuitira kuti nyika iwane gore rakanaka. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndine Ata Chigoriwa.
Tombonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 pasocial media.
Tukadiko mashamarari wedu vestudio. Ini ndine urombo kuda kuvatungamiriri vedu ava. Vanotaura nyaya dzenguva yakare dzaana mugabi dzatisinei nazvo tisi chatoda avo vakaafa musiwa waanenge vaburitsiri vakapfurwa nani. Kutira kuti tigutsikane kuti chava kutaura chokwadi.
Makadii zvemwe muri yeZimbabwe, zita ndemarume Brighton. Nayo Christmas, nayo New Year. Ndotenda musara Mwari kuti muchafamba zvakanaka kusvika tasvika patoda kuti tisvike. Ndoti vasarai nemufaro mukuru wakawandisa stereki. Fambe zvakanaka neChristmas neNew Year. Kurwakite kushoma. Zvinga kamwe nevana vangu panzvimbo yenyajena apa bangira chenofa apa anoti Ashley Alphonse Marime naDavis Dawise namanyu Dila namaningoni kusangasana mbuya vavo vana vachengeta mbuya vaAshley Madambi. Mune mufaro wakanaka, Happy New Year.
Magadi vadikani hama, munotipa nhau dzinonakidza nguva dzose muchitipa chokwadi chinoitika mukati menyika yekwedu yeZimbabwe. Tinofara zvikuru nekuti munotipa nhau dzose. Tinonzwa zvose zvamunotaura uye zvichinzwa makomenze evanhu, tichinzwawo zvakare zvose zvinoitika mukati menyika iyi. Zvino inini ndoda kusapotawo panyaya yekupfurwa kwevanhu. Pari panyaya yekupfurwa kwevanhu, tiri kungoti pane komishini iri kutsvaga izvi, iri kutsvaga izvi. Zvisinei hazvo nezvisi zviri kunzi zviri kutsvagwa, hapana munhu akapfura munhu kunze kwemasoja, nekuti masoja ndiwo oga anga ane pfuti musi uyu, ende ndiwo oga aibuda pachena kuti anga ane pfuti. Hakuna vamwe vanhu vanga vane pfuti mutauni.
Tinotenda zvikuru vateereri veStudio 7. Musakanganwawo vateereri chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. Apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvino muzvipatara zvehurumende zvichitevera kurangwa mabasa kwavana chiremba vadiki. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichishuvira kuti muve negore dzva rakanaka. Ndikusiya mina Standekile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Odokotela abakhulu abakunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association labona ubhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise ukuhlupha odokotela abathuthukayo asebelamalanga angamachumi amabili lasishiyagalombili bekhalale umsebenzi. Okuswelakala kwemali yeZimbabwe kulezinsuku sokusenza usiphatheleni bakhombe ngophakathi bethola inzuzo enkulu ngokuntshintsha imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika leRand beyitshintshela kuma-bond notes. Kwezamasiko nokuzithokozisa kuwoza Friday sivala umnyaka ka-2018 silabaculi ababili uFisani Moyo ocula i-Afropop kanye no-Esther Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Odokotela abakunhlanganiso yeMedical Association labona ubhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise okuhlupha odokotela abasaqalisa umsebenzi asebelamalanga angamachumi amabili lasishiyangalombini bekhalale lo msebenzi bekhonona ngokuswelakala kokusetshenziswa ezibhedlela kwempahla zokusetshenziswa ezibhedlela iholo lokunye okumbalwa. Udokotela Sacrifice Chirisa omele amadokotela akunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association. Utshele iZimbabwe Medical Doctors Association, utshele intatheli izindaba ukuthi sebenike uhulumende amahola angamachumi amane lasifica mine mbili ukuthi alungise okuhlupha odokotela abathuthukayo. Udokotela Chirisa uthe bazakhalala umsebenzi nxa kungenziwanga lokho. Ugcizelele wathi basekela zonke izikhalazo ezithulwe ngodokotela. Usole uhulumende othi odokotela abakhalale umsebenzi kabalandaba lezigulane njalo sebemiswe okwesikhatshana umsebenzi. Uhulumende uthi uzajezisa bonke odokotela abakhalale umsebenzi okumele bathoniswe izenzo zabo luhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatsha kwabodokotela olwe Health Service Board. Umthethwandaba weLabor Court usanda ukwethula isinqumo sokuthi ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngodokotela akukho emthethweni. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo dokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ngokusekelwa kwabo ngodokotela abakhulu abesezibhedlela zikahulumente.
Ama-developments ayenzekale namuhla, ama-consultants, the most senior doctors, sebetshengisele concern le-worry yabo ukuthi umumo ezibhedlela awumanga kuhle njalo kukhanya ngani iminisi ayikayenzi lutho ukuthi i-situation yangkhona i-improve. So bona babhale incwadi yokuthi after 48 hours or so, nxa umumo wezibhedlela ungazange utshintshe labo sebele-intention yokuthi bejoyine i-industrial action. Ngoba sebedine ngokusebenza bebodwa ama-patients emaningi njalo kungela amaphilisi ezibhedlela.
Ngaphandle kwalokhu-ke sibonile izolo u-retired general uConstantino Chiwenga yena ngumseli kamongameli esithi amadokotela akhalela umsebenzi ungazane kawala ndaba labantu lezigulane. So-ke lina lithini ngakhona kusebenzi?
Thina esikutshoyo ukuthi izikhalazo zethu sazikhuluma kudala and izikhalazo lezi zimayelana ngezigulane labodokotela. And khonokho kuqakathekile ukuthi nxa sikhuluma nge-healthcare system elizweni, abantu bona labo ababili baqakathekile, udokotela i-patient. Ngakhuluma ukuthi ezibhedlela akulamaphilisi, akulama-medication, njalo akulazigqoko ezigqokwayo ukuthi umuntu azivikele ekubambeni imikhuhlane. Ezinye izibhedlela bezingasakwanisi ukwenza ama-operation ngenxa yokuthi imitshina yangkhona esetshenziswayo xa umuntu kusenza ama-operation ibingasasebenzi. So after that, odokotela bakubone ukuthi ama patients asatholi uncedo okumele beluthole ezibhedlela ngenxa ukuthi izinto ezisetshenziswayo kazikho. Njalo odokotela bona ngokwabo babekhuluma ukuthi imali abasela ukuthi bebuye emsebenzini. So yiyo into ebelokhu siyihambela sikhala ngayo nale ukuthi beyikhangele and it's very sad ukuthi after 28 days awukabi lama solutions. Esikubonayo ukuthi kulokulwa lokhu okuthi odokotela bephenduke emsebenzini even though ama grievances lezikhaya zabadokotela zingakhangelwanga. Kusitsho ukuthi nje ingathi ngelifitshane odokotela bebukela abantu begula ekhala ubuhlungu. Lokhu lakho kubuhlungu bodokotela ezingqondweni ukuthi baba nama-depression over izinto ezinjani.
Ye, nxa singabuyela futhi kubodokotela laba sebehlale kakhulu ezibhedlela, ukulisekela kwenu khonokho kutshoni?
It's really bad news because kusho ukuthi kuyangasela odokotela abaya emsebenzini ku-public laku-private bonke sebengena ku-industrial action. And khathesi into eqathekileyo ukuthi even ama-nurses wona khathesi sebehamba kabili ngeviki ukuya emsebenzini. Kutsho ukuthi izibhedlela sezingavalwa lokuvalwa nxa i-situation ingakhangelwanga.
Yes, bonile njalo litshengiswa imithi, uthiwa imithi khona e-Natfarm laphana. Lina lithini ngakhonokho ngemithi leyi ukuthi wayithenga nguhulumente?
Thina esihlala sikukhuluma ukuthi sihlala sisiza kuthiwa kule mali engaka ephumileyo kuyathenga imithi, yeye kule mithi engaka esitholakele. But ezibhedlela kungela mithi, into esihlupha yona le ukuthi sihlala sisizwa impiko yona le emningi-ningi kuthiwa sokulamaphilisi kule mali engaka yokuthenga imithi. Kodwa ezibhedlela kungela lutho. Iminyaka wonke odokotela bahlala bekhala ngento efananayo ukuthi akulamithi ezibhedlela. And into esikhalela yona nale ukuthi ekucineni nxa sisizile amaripoti ona la kumele kube le-evidence ukuthi i-situation ezibhedlela isitshintshile. Lokhu kubonakala ngokuthola kwamaphilisi ngezinto zonke ezifunakala ezibhedlela.
Kube sikusiwa lokhu kukhonona kwe-Minister of Higher Education ethi o-junior doctors uyabulokhu sesikolo njalo balibhadalela imali. Kambe kuthiwani ngakhonokho?
Thina esingakukhuluma ukuthi lokhu akulunganga ngenxa yokuthi i-international standard yindlela esetshenziswa ngapha eZimbabwe ukufundisa odokotela. And according to ama-international standards ukuthi odokotela bahamba sebefunda iminyaka eyi-5. Xa bengaqeda ukufunda iminyaka eyi-5 sebegraduate sebesiba ngama-junior doctors. And that's the situation ekhona khathesi. Ukuthi sithi udokotela yi-student, hayi kuyasethusa lokhu. Asibhadalwa mali, imali ama-school fees esiwabhadalayo adura ukudlula amanye ama-degrees amaningi. And by the time siqeda ukufunda kwethu, imali esiziphuma khonapha asikwanisi lokuzibhadala back ngoba ziningi kakhulu.
Lo ngudokotela Mthabisi Bebe, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxela eseHarare. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Ukuswelakala kwemali elizweni sokubangele ukuthi osiphatheleni bekhombe ngophakathi bethola inzuzo enkulu ngokutshintsha imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika leRand beyitshintshela kuma-bond notes. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngocweleyo.
Bayadla abatshintsha imali kulezi nsuku ikakhulu betshintshela labo abahlala phandle kwelizwe abavakatshele izihlobo ngesikhathi sekhisimusi. Edolobheni lakoBulawayo kuyaxokozela abantu bedinga imali. Sihlangane labo siphatheleni abatshintsha imali kunye labadinga imali yokuthenga amafutha emota lempahla lokudla. Omunye wabenza lo msebenzi wokutshintsha imali ekoBulawayo ngusiphatheleni uMnumzana Tafara Tekere olandisa abakwenzayo.
Mina nguTafara Tekere. Ya, msebenzi wami ngathi ukuhlanganisa sitshintsha imali. Usually sijalo yenze le trade call, but kathesi sisebenza kuWhatsApp and abantu basifonela besidinga. Unxawe le mali enengi uyasifonela usitshele lapho khona siyabuya sizokutshintshela. Ya, kathesi i-business ngani yaphusha. Because abantu abavela phandle banengi, especially amaRand babuyile, lama rates wayehlisile. Senzele ukuthini? Senzele ukuthi siwa collect ngemali ezincane. So amaRand banengi ku market, so i rate iwile, but kathesi yo wodwa acele ku market. Zibuyile injifo.
Omunye njalo osiphatheleni uPatson Sibanda yena-ke usebenzela eBybridge.
Igama lami nguPatson Sibanda, mbiya kwabulawayo komfazi ushaya indoda. Ngisebenzela eBybridge ukutshintsha imali siqila abantu. Kulezi nsuku irate ithi 17. So ma ula marenzi woza kithi. Since kuyinyanga yekhefu abantu balahlile, le njiva zehlile kakhulu. So ma ufuna imali uze kithi ngqo, sizokutshintshela imali ngezinga eliphezulu. Ngiyabonga.
Mina ibizwa nguSinele Njabulo Dube, ngihlala eMabutho. Alapha sihlangana lobunzima, imali esiyitshintsha ebantwini iyadura, plus izinto zikhwelile, izitola zithengeke. Ikhisimusi yalo nyaka ibinzima kakhulu ngoba izinto bezingathengezi ezitolo. Kuyafana lama-infomu abantwana athe sizikolo sezisiyavulwa, kunzima kakhulu. Amafizi ama-infomu akhwelile.
Mina ibizwa ngingumire Mncube. Into uziwa esihlangana labo lapha eZimbabwe ekutshintsheni kwethu imali, laba babuya ngaphetsheya kwelizwe imali yabo isuka ibe ningi kulaleyi thina esiyitholayo. And futhi sihlangana lokukhwela kwezinto, singazi ukuthi abantwana sizobahambisa njani esikolweni next year njengoba ama-infomu ekhwelile. Ngoba utopas uthi infomu yomntana eyodwa $54, so asikwazi ukuthi sizoyithenga njani. Le mali yangikhona iyahlupha emabhenki ukuba siyithole. So kunzima baseZimbabwe, sikwazi ukuthi singancedana kanjani ukuthi kuphele. Ya, khona kungenzeka laba abantu ababuya ngaphandle yiba benza imali ife kakhulu, ngoba bekuyi-1:1 bekungela problem lebhondi lethu, ngoba siyazivela ukuthi ibhondi lethu alithengi kuya kwamanye amazwe. So laba ababuya le mali ngaphandle kwelizwe yiba bayenza ibhondi lethu liwe kakhulu.
Lapha elizweni sithele nzima ngabosiphatheleni, yiyo esebenzi imali itshintshe ivalue every day. Ukuthi wazi abantu abayafile South Africa sibabakholisa ikhisimusi, nasikholisa ngakhisimusi lapha ekhaya. Ngoba i-100 $500 ibond iphenduka ibe $140 something. And imali eholwayo kade silapha elizweni ukuthi vele asilaludo, vele siyazihawulela. Emthethweni kuthiwa bayabotshwa but bakhona estreetini, nakathi singahambe bathola anyway etown. Into ekhona vele mina ngiyibonayo engcono yokuthi ukukhitha ibhondi.
Udubo lwemali ludida ingqondo zabaningi, kuyaqilwana ekutshintsheni imali. Osiphatheleni kuloba kuthiwa babotshwe baya phambili besebenza. Ngimele iStudio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Ikhansili yedolobha lakoBulawayo yethule isiqondiso esithi inhlanganiso zonke zomhlaba ezizimeleyo lezezigodlo zabameli bakwamanye amazwe eZimbabwe sokuzamela zibhadale indleko yazo kumanisipala ngemali yakwamanye amazwe. Lesi ngesinye sezinqumo esivunyelwene emhlanganweni wekhansili wokudinga indlela zokuzihlenga ebunzimeni bemali. IBulawayo City Council inqume njalo ukuthi izokwehlisela imbadalo izakhamizi ezizahlawula indleko zazo ngedola leMelika yehlukane lebhadalwa ngemali ye-eco-cash loba eyamakhadi eyokuswayipha. Ku-Life Talk lamuhla sikhangela okwenzakala kwezempila kahle ngesikhathi odokotela beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joseph Kabila wakwele DRC uthi akusela sizathu sokumisa ukhetho osoludluliselwe phambili kaningi nengi. Utshele abomsakazo we-VOA Swahili Service ukuthi lolu khetho luza kwenziwa ngesonto mhlaka 30 kuMpalakazi ngoba labe commission ebona ngezokhetho ebike yabhekana lobunzima isilungele lolu khetho. Umkhumbi wabenhlanganiso ephathisa ngoncedo yeProactiva Open Arms yakwele Spain obuthele abantu bemazweni aseAfrika ababalekela ubunzima bezomnotho emazweni abo besiya eEurope ugcine uvunyelwa ukwehlisa laba bantu kwele Spain ngemva kokwalelwa kwele Italy lakwe Malta. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaxwayisa amalunga ayo ukuthi akhalale umsebenzi kunsokwana ezilandelayo ngomnyaka ozayo ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi alungise umnotho welizwe. Umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Peter Mtasa uthi kusobala ukuthi amanye amankampani awasoze avulwe ngomnyaka ozayo ngenxa yokusilela kwemali lokukhuphuka kwentengo yempahla okuzatshiya izisebenzi eziningi zisebunzimeni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Gideon Shoko, usenator wakobulawayo kubandla le-MDC, njalo engumabhalane obona ngeziphathelane lezisebenzi lenhlalakahle e-Labour and Social Welfare kulelo bandla.
Siye zindaba ekhulunywa ngabantu abasebenzayo, labantu nje abangasebenzi, labantu abathengisa e-streeti. Abantu abasebenzayo ama-wages abo kumbe imiholo yabo kathesi andile yakwazi ukuthi siyibhadalwa nge-bond kumbe nge-RTGS. Ekuqaleni sasibhadalwa ngama-US dollars, i-250 yayithenga. Kathesi i-250 ungakalkulata kuhle uyabona ukuthi khona umuntu wayethola i-250 sethola i-$50. Kutsho ukuthi khona abantu kabasakwanisi ukuphila abasebenzayo labangasebenzi labathengisayo. Abathengisayo kabasatholi i-business ngoba labo babehola kabayitholi. Thina njengenhlangano ye-MDC siyavumelana lako sibili okukhulunywa ngabasebenzi ukuthi khona liyabona akusakwanisi ukuthi sihambe emsebenzini. Namhlanje kade ngitshelwa umunye esithi yena wayenikwa $30 ukuthi ahambe emsebenzini kodwa kayisakwani $30 leyo siphela vele nge-2 weeks ngoba ku-$30 khonapho eza kubathatha imali ye-lunch ende uchova sedula hole yanti yakwazi ukuthi from 2009 njengabasebenzi be-NRZ kathesi ye-NRZ lalokhu ilesikweleti esabasebenzi manje kathesi bayanikwa kodwa akula lutho olukhona.
Kodwa uhulumende uthi uyazama imizamo yonke yokuthi alungisise lolu daba. Libona ingani uhulumende imali angayithatha ngapi njengoba ilizwe lisebunzimeni?
Uyakwazi ukuthi khona ubaba uMnangagwa wathi engena ngoNovember wathi iZimbabwe is open for business. Wathi senjalo wagijima wahamba eChina kwabhalwa emaphepheni kahulumende ukuthi khona sekwenze ama-mega deals. Thina sasimelele ukuthi sizabona ukuthi ama-mega deals lawa azaphumisana. Kaphumisanga lutho. Sahamba kuma-election, ubaba lwana watshontsha ama-election esithi kuzalunga. Amabhondi sehlulekile. Thina sifuna ukuthi umuntu watshontshayo kalungise izinto ngaye esithi nguye uhulumende. Hanti uzwile ukuthi amadokotela wonke acotshiwe. Kabafuna ukuthi bakhulume labo ngoba hanti vele indaba iphela ngokukhuluma. Lingacotsha abantu vele indaba kayipheli. So kutsho ukuthi balamanye amaqhinga okuthi bazayenza njani, bazalungisa. Sesimelele ukuthi sibone ukuthi bazaphuma la.
Lo ngumnumzana Gideon Shoko, usenator wakobulawayo kubandla le-MDC, njalo engumabhalane obona ngeziphathelane lezisebenzi lenhlalakahle i-Labour and Social Welfare kulelo bandla. Sixoxela ye ekobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi sezilamaviki ambalwa zingelamanzi aphuma empompini kungenxa yokungasebenzi kuhle kwemitshina esitishini esihlambulula amanzi. Ikhansili yaleli dolobho ithi ikhala ngokuthi imitshina ibulewe ngokuthi amanzi vele malutshwana ngenxa yokungani kuhle kwezulu okumele ukuthi ngabe selisina kakhulu okwamanje.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 upogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilambaling komine wena. We baba.
Was a Friday, lamuhla sivala umnyaka ka 2018. Silabaculi ababili uFisani Moyo ocula iAfro Pop kanye lo Esther Sibanda ocula uMaskandi. Bobabili bathi 2018 ubungumnyaka wokulola amathalenta kanti ngo 2019 bazabe sebesidla izithelo zezithukuthuku zabo.
Lo mfisani Thulani Moyo umculo dabuka eLwagweru lapha ke uqhunza ethi original le ephuma kudlalate lakhe litsha azale kwatsha ngomnyaka ozayo elithi Native Romance
aka Toots yilo lomsebenzi ngi Afropop artist based in Joburg ngenza imusic bayibiza ngokuthi Afropop ehlanganisa isiginci samanje namazwi akudala ngicula isintu sethu ngicula imusic yothando mostly.
Lesizwa eqale zomculo ngo 2006 yithi ku 2018 ilole italenta layo laba bukhali okumangalisayo.
So u 2018 ngimbe muhle kakhulu ngoba ngathi ngibe ne progress ngabika ngaleyo ndlela kunezinto eziningi kuneminyango eminingi ebivalekile evulekile angeke ngithi maybe ngibe nempumelelo kodwa ngithatha amanyathelo ngisiya ekuphumeleleni musical. So ngathi 2018 yeyo ngijabulise kakhulu.
Kanti ke le ethi original le isile DVD umuntu angazitholela lona ebulenjini internet. Uthi kakatandabuza ukuthi ngo 2019 ngumnyaka wokudla imali yomsebenzi wezandla zakhe.
U 2019 ngikhangele ukuthi uzobe ungumnyaka omkhulu kakhulu and umnyaka omuhle ngoba basically nganikeza i-album yothando okuyinto esiyidingayo okwamanje njengelizwe lonke jikelele. It's something ukuthi wonke umuntu engayikhwabitha ayijabulele.
Kanti-ke ngonhlolanja idlalade lakhe uNative Romance lizabe selitholakala ezitolo zonke zomculo. Kathesi ke kungena enkundleni uEsther Simanda ophethe idlalade lothando elisanda kuphekwa elithi khona kunzima. Le ntokazi ezithole isicula umdumo obusaziwa ungwezinsizwa yithi okungapheliyo kuyahlola.
Intombazane ephume emaphasaphasa enkayi ngaphansi kwenduna uChief Madliwa, umculo ngicula uMaskandi, igama engizibiza ngale mculweni intombi yabelungu. Ngiphe ngisebenza lo manager wami uXolani Nduna yensizwa la. Ngizothanda ukumbonga kakhulu ngoba kungumuntu okhutheleyo kakhulu.
Yena-ke uthi ku-2018 ubezikhumuzela amakhekhe wodwa kwezomculo.
Awu 2018 lobi album iphume ngo-October kodwa bekungumnyaka right wona. Angiwusoli ngoba ngikwazile ukungena emsakazweni iJoss FM, ingoma iyadlala eSky Metro eZimbabwe, eZimbabwe nakhona kuRadio Zimbabwe ihambile nakhona izodlala lapho soon, naseKhulumani FM nakuStudio 7 Voice of America nakhona ngeke nga-interviewa nakhona.
Yonale ke ethi khona kunzima isithathekise abanengi okwamagama. Ntombi yabelungu uthi ubhekele impumelelo enkulu ngo-2019.
Kuzoba le ngoma engizolishutela yona i-video next year ethi mantombazane kanokuncenga uthando ngemzimba yenu sibancitshene abafana. Ngawo 2019 mbona umnyaka ozoba best film, uzoba umnyaka omuhle kakhulu ngoba sengizitshelile vele ukuthi imisakazo yonke le yase-South Africa kumele ngingene nakanjani.
An
ntombazane
obabili uthuthi nontombi yabelungu bathi nyakumutsha muneZimbabwe sohlangana ozayo sephuma ke enkundleni ngale ekantombi yabelungu ethi mantombazana tshintshani izenzo o-2019 imelisolo 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingubenedictine hlapho.
Loge ngumculo oka Esther Sibanda yena ozobizwa ngelithi Ntombi yabelungu ocula uMaskandi yena idabuka enkayi emaphasaphasa. Sizwe njalo lo mculo kaFisani Moyo ocula iAfropop. Ubona ke bebekhuluma le ntathela izindaba yeStudio 7 uBenedictine Hlapho. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association labo nobhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise okuhlupha odokotela abathuthukayo abasebenza lamalanga amachumi amabili abasalokhu bekhalale umsebenzi. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.